Mazvikokota munyaya dzezveutano nemishonga yechivanhu, Dr. William Nyarota vanoti vanhu vakawanda kune nyika dzekunze vakaratidza kufarira mishonga yechivanhu munyika vachiedza nzira dzekuti vasafe nechirwere cheCOVID-19. Dr. Nyarota vave nemakore makumi matatu vachiita basa rekudzidza nezvemishonga yechivanhu iyi. Vanoti vave kutoita zvidzidzo zvepamusoro-soro kana kuti PhD in Herbal Medicine and Research.
Ndakatanga kuita basa iri mugore ra1990 kusvika pari zvinezvi ndikaenda kuchikoro ndichinotraina pamusoro pezvinhu izvozvi. Chakaita kuti ndinyanye kuva committed mukati mebasa iri ndechekuona rubatsiro ruri kuitwa kuvanhu vakawanda vanenge vaine matambudziko, zvikuru satodedza kuti machronic problems, matambudziko agarisa nguva yakareba asingabatsiriki mukushandisa mishonga yechirungu. Hatingashori kuti mishonga yechirungu yakaipa, yakanakawo dzimwe nguva, asi kazhinji zhinji kacho tinoona kuti vanhu vanozokuvadzwa nekushandiswa mishonga iyoyi vozowana toti maside effects. Mishonga iyi painotibatsira inosiya mazai zvimwe zvirwere kuburikidza nekukwadzwa kunenge kuchiitwa mwiri kuburikidza nemishonga iyoyi. Ndakaona kuti mishonga iyi zvikuru sa mukati megore kubva munguva yatatangawo neCOVID-19 painga yapapiki, ndaona zvikuru sa mamiracles kana kuti zvishamiso zvange zvichiitika zvaita kuti neniwo ndikwanise kuona kuti mishonga iyi inokosha zvikurusisa.
Dr. Nyarota vanoti mishonga iri kunyanya kudiwa nevanhu vari kunze kwenyika zvikuru vekuAmerica, mishonga inoti mufandichimuka, zumbani uye nemakoni tea.
Kufunga vazhinji venyu tinozvinzwisisa kuti kwaita makozi akawanda kubva kumhiri kwemakungwa vachida kuti Zimbabwe itumire mishonga yakaita semufandichimuka, vatoti mufavhuke nechindevere, kwozoita makoni tea, kwozoita zumbani, amange dzimwe mishonga, but iiri mitatu ndiyo yanyanya kushanda zvikurusa. Ndakanzwa matestimonies akawanda zvikurusa kubva kunyika yeAmerica, vamwe vanga vachindifonera vachiti tatisingazoti mishonga iyo inotobatsirawo futi pakudzikiswa kweshuga, inobatsirawo pane kunze kwekubatsira kwechirwere chekorona. Saka chirwere chekorona change chirapika zvakanaka chose tichishandisa mishonga iyi. Yandange nichitaura pakati pemimwewo mimwe mishonga yatainge tichishandisa with a lot of success. Inini personally ndakatakiwa nechirwere chikakawanda and ndikakwanisa kuita zvakanaka, even mhuri yangu yanga semunhu ari kushanda muboka rezveutano we are exposed kuchirwere ichochi from time to time, but iko zvinezvi hatichachicheba. Chanyanya kundifadzawo zvakare ndechekuti even nemhiri kwemakungwa varungu nevanhu vatema vaakufarirawo miti yechivanhu.
Dr. Nyarota vanotiwo mishonga yechizvino zvino haifanirwe kusiyiwa nokuti ine painodiwawo. Vaendera mberi vachiti mishonga yepasi chigare iyi inoongororwa nenyanzvi sezvinoitwa mimwe yose kumalaboratory, vakati hapana chekutya pakuishandisa.
Asi musakanganuti tati mishonga yechirungu hatingabva tairasa zvachose, tinoidawo pane patinoida. Asi kazhinji zhinji tikadzidza kushandisawo mishonga yatakajairira muchivanhu chedu, inoita kuti tikwanise kubatsirikana zvakanyanyisa nokuti tinge tichirapa pasina maside effects. Pamaproblems atinorapa hatingomiri zvekorona chete, asi almost zvirwere zvese. Mundinzwisiso kuti ndati almost zvisiro kuti hazvisiri zvese, nekuti zvirwere zvinouya muvanhu zvakawanda. Saka zvirwere zvizhinji zvinonzi hazvirapiki muchirungu, ingave kenza, ingave BP, ingave shuga, ingave pfari, ingave arthritis, zvirwere zvemabhonzo, zvese izvozvo tinokwanisa kurapa with success. Saka kune vanouya kwatiri vachida kubatsirwa pamaproblems iwaya, tinokwanisa kuvabatsira professionally. Isisu kurapa kwatinoitawo, mishonga yedu inoenda malaboratory, tinoshandisa mishonga inenge yakambotestiwa, uyezve at the same time mishonga yedu inofanira kushandiswa nenzira dziri professional, that is packaging. Kupeka kwatinoita mishonga yedu tinofanira kushandisa nzira dzeutano, at the same time even administering, kutora kwatinoita mishonga yedu inofanira kunge ine mamezvamenzi kuita kuti tiite zvinhu zviri pastandard.
Mukuru wesangano reZimbabwe National Practitioners Association, Bishop Cuthbert Nyaruvende, vanotungamirirawo zvakare sangano dzvene revapostori vatsinhirawo vachiti nhengo dzesangano ravo dzakarapa vanhu vakawanda munguva yeCOVID-19.
Amwe tinorevhia hedu kuzvipatara, asi vamotogona kutorapa munhu otopora, otouya achitaura kuti aiwa sekuru ndaakunzwa zvekunani. Dziwa mupengo irorivi rinotya zvakanyanyisa kunatira, asi tinozonatirisa nemishonga yatinenge tichipa vanhu kunwa nekunatira kwacho zviri kuderedza uwanduwo hurwere. Saka paCOVID ipapo isu maprofita nen'anga tiri kutoti ndo patashanda, tatoshanda zvakanyanyisa nokuti zvirwere zvizhinji tiri kurapa vanhu vachiuya vachibatsirwa vachienda, asi tichiteera mitemo yese inodiwa neMinistry of Health neWHO yekuti vanhu ngavasanitaize, vanhu ngavapfeke mamaski. Mamembers edu tiri kutoadzidzisa izvo, nekumakereke tiri kudzidzisa vanhu izvozvo kuti vange vachiteedza mutemo, asi vanhu vari kuuya vakawanda vari kubatsirwa. Vamwe vari kutobva kunana South Africa, vamwe vachibva kuna Botswana, nekuti Zimbabwe inozikanwa kuti mishonga irimo ende inobatsira.
Muzvare Maide Razare vanoti mumwe vanhu vaitarisira pasi mishonga yechivanhu sokudzwa kwavanoita kukereke, asi vakazogutsikana pakaponeswa mai vavo nemishonga iyi mushure mekurwara neCOVID-19.
Inini mushonga yedu yechivanhu takatanga toishandisawo pakaroravo mai vangu. Mushonga yedu yagara yakangoshurikawo nekuti zvinenge zvichinzi zvinhu zvakaipa ndezvemadhimoni, asi mai vangu vakatopona ipapo. Saka nyangu ndinoenda kutoigamuchirawo, ende vanhu vakawanda vakutoshandisawo mushonga yedu yechivanhu nekuti inowanika iri accessible, haidhuri zvasiyana nekuzvipatara zvinenge zvichidhura zvinhu zvacho. Asi mishonga iyi iri kutorapa vanhu, iri kungonongwa pamakwenzi, hapana kana mari yaunenge wamboshandisa, ende ichitoshanda munhu achitopora. Saka iko zvinhu ndiri kuona sevanhu vakawanda vari kunyanya kugamuchira mishonga yedu yechibhoyi.
Mushure mekuona kuti vanhu vakawanda vari kushandisa mishonga yechivanhu nezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira urombo, hurumende muna 2020 yakadzika mutemo weTraditional Medical Practitioners Act, uyo unoumba sangano rinoongorora mashandisirwo emishonga uyu, kana kuti Traditional Medical Practitioners Council, kuti unyorese zviri pamutemo vanorapa nemishonga yechivanhu nekuonawo mashandiro avo uye kukurudzira kushandiswa kwemishonga yechivanhu. Sangano reWorld Health Organization rinoitawo ongororo dzekuona mashandisirwo emishonga yechivanhu munyika dzinodarika 100 pasi rose, uye zviri kuratidza kuti nyika dzakawanda dziri kushandisa mishonga yechinyakare iyi. Ndakamirira Studio 7 kuHighfields muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.